Izo zabida pamsangano pakati pemzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa ne vamwe vakwegura ne vakaremara mubulawayo nhasi. Amai Mnangagwa avangi vachiperekedzwa negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni pamwe nevamwe vakuru vakuru vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti social welfare vati vanoda kubatsira kuti vanhu munyika kusanganisira vakwegura pamwe nevakaremara vagare zvakanaka. Amai Mnangagwa vati vange vauya nevakuru vakuru vekusocial welfare kuzadzikisa chivimbo chavakaita pavakasangana nevamwe vevakwegura nevakaremara mubulawayo muna Kubvumbi kuti vaizodzokazve vachisangana nevanhu ava vachipa mhinduro kuzvichemo zvavo.
Chaita kuti ndidzoke ndakasiya ndataura kuti ndinodzoka, asi zvimwe zvazvoitisa izvozvo ndezvekuti kundifarira kwamakaita ndakabva ndanozungunutsa nemamwe maofisi mamwe andauya nawo nhasi nokuti Bulawayo muri vanhu vanofara.
Amai Mnangagwa vakurudzira vanhukadzi kuti vashandise mukana wekuvhurwa kwakaita bhanga remadzimai kuti vawane mari yekuzvisimudzira, vachiti bhanga iri hariiti zverusarura kuvanhukadzi vanenge vachida kuwana rubatsiro kwariri.
Madzimai ndinokukurudzirai musasara musasarira, havasi kutarisa zera kana kuti wakaita cheugona kufamba here kana kuti haugoni kutaura, vese vavo variko kuti vakubatsirisei.
Amai Mnangagwa vapa rubatsiro runosanganisira magumbeze, shuga pamwe nemupunga kune vakwegura nevakaremara. Mumwe wevakaremara auya pamusangano uyu uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo, ati anoona sekuti musangano waitwa naamai Mnangagwa inzira yekutsvaga nayo rutsigiro kubato rezanu PF pamberi pesarudzo, vachibata vanhu kumeso kuti vachagadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pasina zvakati tsvikiti zvinozobuda. Muzvare Aida Matanganyidze vati kunyange hazvo vachinzi vanofanirwa kurapwa vachibatsirwa nehurumende, vakwegura nevakaremara vanotadza kuenda kuzvipatara nekuti vanenge vasina mari yekunyoresa inodiwa.
Problem yatinosangana nayo sevanhu vakaremara especially kumaclinic, sometimes kune uchidiwa mari ma$5, iyo $5 yachauna pamwe unotengesa zvinhu zvisina kana zvisingakupi maketi yakanyanya zvokuti ungawane mari yekuenda kuchipatara. Sometimes even kunonyoresa kana wakazvitakura unonzi tanga wamboenda kusocial welfare womborifeya uko neuko, apa iwe unenge usinganzwi zvakanaka, ndozvinosangana nevanhu vakaremara.
Amai Sylvia Nyakudziwanza vati vafara kuti amai Mnangagwa vauya kuzosangana nevakwegura nevakaremara. Vaudza Studio 7 kuti vakwegura vakawanda vari kutarisana nedambudziko rekushaya mari uye vanozonyanya kuomerwa sezvo vasisina simba rekuita mamwe mabasa angavawanise chauviri.
Dai mwapindira ukambopungurawo zvikwereti zviri mudzimba umu, tine zvikwereti zvakawanda mudzimba. Mwana baba wachashandi, mapenjini acho kana kuapa penjini hawana penjini, hapana nasa iro uri kuwana, ukaenda kubhengi uri kupiwa mari yaishoma isikabatsiri chinhu. Unenge une zvikwereti kuno kopa $30, ukapuwa $30 unobhadhara chine $30, grosa riri kudikana mumba hapana chekudya, rendi riri kudikana, zesa riri kudikana, tuzukuru turi kunetsa mumba toda kuenda kuchikoro, wana mai vako akashayika, hapana pekutora mari.
Vamwe vakaremara vakurudzirawo hurumende kuti iite kuti zvinhu zvakasiyana siyana zvavanoshandisa zvitengwe kunze kwenyika vasingabhadhare mitero yakakura yekuzvipinza munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.